vachibvunzura kuti kana vari soni nkomo vana vegweta riri kumirira vasikala panyaya iyi mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaedmore n'anga vaudza dare kuti havana umbo hunoratidza kuti vasikala navasitole ndivo vakatakura vanhu nemotokari dzinonzi dzakashandiswa pakaitika mhirizhonga kunyatsime mushure mekupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare ali asi vari n'anga vati mapepa emhosva edzimwe nyaya dzavati dziri mumatare vanoburitsa pachena kuti vaviri ava vakapara mhosva sezvo vachiti pane vhidhiyo ichazounzwa pamberi pedare inoratidza vasikala vachitaura zvakazokonzera kuti vatsigiri vebato ravo vakande zvigodho nematombo avanoti akakuvadza vamwe vanhu kunyatsime vanosanganisira vatsigiri vezanu pf vavaramba kudoma mudare izvi zvabva zvaita kuti vankomo vasvitse chikumbiro kudare chekuti vari n'anga vaunze mapepa aya kudare icho chatambirwa nedare asi vari n'anga pavauya nemapepa aya varamba kumasvitsa kudare vachiti zvinozovhiringidza kufambiswa kwenyaya idzi mumatare vachibvunzurudzwa navaoliver marwa vano vegweta ravasitole vari n'anga vati vasikala chete ndivo vari kubuda pavhidhiyo vachiti vasitole havamo muvhidhiyo ravari kushandisa kupomera vasungwa ava mhosva vari n'anga vatiwo hapana kana pavakambotaurwa nezvavasitole muvhidhiyo iyi asi vari n'anga vati vasitole ndivo vakatsvaga motokari dzekutakura vanhu vanonzi vakapesvedzerwa navasikala kuti vaite zvemhirizhonga nokudaro vakaona zvakakodzerwa kuti vavapomere mhosva imwe chete vari vaviri vachiti kutakurwa kwavanoti kwakaitwa vatsigiri vetriplec navasitole kunoratidza kuti vaviri ava vaiva nerimwe chete rimwe remagweta avasikala vajeremaya bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare
nyaya yavasikala navasitole yaenderera mberi vachuchisi vaunza mufakazi wavo wekutanga vaedmore n'anga ndivo vanga vari kupa uchapupu muzuva ranhasi vapedza kupa uchapupu hwavo saka nyaya ichaenderera mangwana tave dare rave kunzwa uchapupu huchabva kuna gift mutamba anova iye akaferefeta nyaya iyi
vabhamu vati zviri pachena kuti mhosva iri kupomerwa vasungwa ava mubikirwa
tichingori patakagara tiri pekuti vasikala havana mhosva yavakapara zvakare hapana umbo hunotaridza kuti pane mhosva yakaparwa ndo zvichiri kungobuda sekutaura kwatakaita kubva pakutanga
mutongi wedare amaita fadzwa miti vati nyaya iyi godzoka kudare mangwana apo hurumende yakatarisirwa kushevedza mufakazi wayo wechipiri vasikala navasitole vakasungwa zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanu pf vapayas jamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi vamwe vatsigiri vetriplec gumi nevatanhatu vakasungwawo vachinzi ndivo vakapesvedzerwa kuita mhirizhonga panyaya iyi asi vakapiwa mukana wokutongwa vachibva kudzimba dzavo vasitole vakapiwawo mukana wokubhadhara mari yechibatiso panyaya iyi asi vasikala vakaenda kumatare kasingaperi vachinyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso kubva gore rapera kusvika pari zvino bato retriplec rinoti nhengo dzaro idzi dziri kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakati munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti munhu abuda mumba maani ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore